manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera zvita 21, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro richacherechedzwa mangwana.
Tinozviziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto, anga akaruma pembe ndiye zvanga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakarekera divi rimwe chete, rakapfeka hanzu dzodza naMnangagwa ivava. Kati maitiro aitika zvinaya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo.
Mutungamiri webato rinopikisa raMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemamwe mashoko ataurwa navaMnangagwa panyaya yesarudzo mumashoko avatura. Nyanzvi munyaya dzemitemo muzvinafundo Love Momadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbero remitemo yenyika. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaparura nhasi mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro rinocherechedzwa mangwana. Vachitaura nhasi vari kumuzinda wavo weState House vaMnangagwa vakurudzira kuti vanhu vabatane. Vativo imba ine kurwisana inoondomoka. Vaenderera mberi vachitivo pose panopera sarudzo panoda kuti paitwe sungawirirano kuitira kuti nyika ifambire mberi.
Our constitution bids that we hold elections after every 5 years. With elections comes contestation, however, these must never be aggressive or divisive rivalry. Democratic contestations should never destroy our national cohesion. The quest to govern.
Bumbiro remiteme yedu rinotisungira kuti tiite sarudzo mukupera kwemakore mashanu ega ega. Kukukidzana hakufanirwe kuparadza kubatana kwedu. Zvematongerwo enyika hazvifanirwe kuvhiringa nyika yedu. Zvematongerwo enyika zvinofanirwa kusimudzira upfumi hwenyika. Mwari ngavatikomborere. Mwari ngavakomborere Zimbabwe.
Let unity, peace, love and harmony prevail over our great country, Zimbabwe. God bless you all. God bless Zimbabwe.
Ayo mashoko emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa ayo tapuwa mvumo yekushandisa nebazi rezvekuburitswa kwemashoko uye aburitswa padandemutande reTwitter reMinister of Information. Zuva reUnity Day rakauya mushure mekunyoreranwa kwechibvumirano cherunyararo kana kuti Unity Accord pakati peZANU PF neZAPU musi wa22/1987. Vakanyorerana chibvumirano ichi ndimushakabvu Robert Mugabe namushakabvu Dr. Joshua Nkomo. Izvi zvakatevera kurayiwa kwevanhu vanofungidzirwa kuti vanosvika zviuru 20 kumaTebeleland neMidlands munguva yegukura hundi pachipomerwa mhosva mauto e5th Brigade yekuponda vanhu ava. Hurumende inoti yairwisa vainge vaipandukira asi vezapu vachiti yainge iri hondo yekurwisana yekurwiswa kwevanhu vechirudzi chechindebele chete. Vaive mutungamiri wenyika mushakabvu Robert Mugabe vakaramba kukumbira regerero vachiti yaive nguva yekupengereka asi vamunangagwa vakati vanhu vakasununguka kutaura nezvenyaya iyi kunyange hazvo naivowo vasati vakumbira regerero. Munguva iyi vamunangagwa ndivo vaive gurukota rezvevasori. Vachipindurawo mamwe mashoko avamunangagwa aya, mutungamiri webato rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vati havatenderane nemaonero avo panyaya yesarudzo.
Nyaya yenyika isiyo kubatana kumiso. Nyaya yekubatana ndeye kubatana pamazano, papfungwa, pamuono, parudo. Munoziziva mese kuti sarudzo dzatakaita dzanga dzine makwikwi nokusanzwisana nebopoto. Anga akaruma pembe ndiyezve anga achirikava. Zeki yanga ichiita basa yakatarikira divi rimwe chete rakapfeka hanzu dzodzana munangagwa ivava. Saka yakati maitiro aitika zvinhu aya ekuti sarudzo vanhu vavhota dzosanduka dzomuka dzangova nemamwe maitiro serwaizi hatiwirirani nazvo. Takaenda kuconcord tikapokana. Saka nyika ine kusawirirana nekwete nesarudzo chete asi kuti nekuda kwokusaitwa kwezvinhu zvakanaka. Saka ngatisangotarisa kupokana kwesarudzo, pane kupokana kwematungamirirwo enyika. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kutongwa, isiro kuti vanhu vanofanira kutungamirirwa nekuti havana mhosva yavakapara. Ivo vanoona sokuti vanhu vanofanira kupuwa shamu yemunyu, isiro kuti aiwa ngatipei vanhu zvinotapira tiri nyika shuga. Ino mazano marayirano, turika denga kubatsirana. Hakuna anoita chinhu ari ega, zvanza zvinogezana. Saka ngatibatsiranei kuti nyika iende mberi. Isu toda kuti munyika muve nerunyararo. Zuva ramangwana unofanira kuva mucherechedzo wezvatisati takwanisa kuita munyika muno, kukwanisa kungowirirana chete kuti vanhu vaonesana. Ndakati kuna vamunangagwa, uya tisanganika mukoma tipedzerane nyaya yesarudzo, tipedzerane nyaya dzatiri kupokana dzekuti munorovesa vanhu nemapurisa, munorovesa vanhu nemasoja, munorovesa vanhu nevabereki vavo nemadzikoma avo anofanira kunge achishanda vachiremekedzana, vanoshandira hurumende vachishandira vanhu. Kuti hurumende vanhu, hurumende havasi vatungamiri vanokwereteswa masimba. Hurumende vanhu ndo vanofanira kuremekedzwa. Saka izvozvo havasati vada kuti tiwirirane.
Vari kutika imi seMDC hamusida kupinda mupoladu.
Batisa hatipindi kuherisadza mutekweka tevera isitiziva kuti ngwena dzinotambira kunonyudza dzoda kuti uyai kuno. Hatidyiwe takasunyura sematemba. Isu toda kutoti nyaya kana iri yekuti tiri kusangana pakati tosangana pakati. Isu hatisi kuzowanikwa kupoladi. Poladi iboka ravamunangagwa nevanowirirana navo. Saka tichamirira kuti vamunangagwa vaungane neva vanotaurirana navo ikoko, vova nechisungo chavo chavanoita. Kana vane chisungo chimwe chete, ivo semutungamiriri vepoladi voti uya nezvavanenge vawirirana, tochiita nhaurirano chaidzo pakati pedu isusu navamunangagwa. Nokuti isu hatisingadi kuenda kukwaya yavo. Ngavaite kwaya yavo vamunangagwa, vapedza kuwirirana nekwaya yavo, tanzwa rumbo rwavari kuimba, tochizosangana toita kuti isu tiridza ngoma ivo vachiimba rwiyo rwavo rwokupoladi.
Mutungamiri webato rinopikisa remdc Vanelson Chamisa vachitaura vari parunare muBulawayo. Mutungamiri weNational Constitutional Assembly muzvinafundo Love Momaduku, avo vari mugungano rePolitical Actors Dialogue kana kuti POLAD, vari kushora zvikuru hurumende nedanho rekuda kuvandudza bumbiro remitemo vachiti izvi zvinofanira kutanga zvabva kuvanhu. Asi gurukota rinoona nezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vanoti hapana chakaipa pane zviri kuitwa nehurumende zvekuvandudza zvikamu zvine chekuita nekudomwa kwevateedzeri vemutungamiri wenyika kuitira kuti vadomwe nemutungamiri wenyika sezvaiitwa kare uye kuwedzera makore vatongi vanenge vasvika makore ekuenda pamutikandigere. Zvimwe zviri kuda kuvandudzwa kudomwa kwevachuchisi vakuru vehurumende. Mukuzeya nyaya iyi tabata muzvinafundo Maduku.
Bumbiro remutemo hachisi chinhu chekungoti kana political party iripo kana vanhu vanenge vari kutonga nyika ingavo kana vafarisa vachida kuona kuti tine masimba vongomuka voti hakuda kuchinja bumbiro remutemo nenzira iyi nenzira iyi. Hazvifani kuitika izvezvi, kukanganisa kutonga nyika. Vanhu vanosarudzwa kuti vatungamirire nyika pastebumbere mutemo riripo kana wasarudzwa for 5 years zvakaitwa munangagwa zvese unofanira kunge uchitonga nyika nemitemo iripo kwete kuwasvika paipa uchingoti tange haona nenguva yakareba wautsanga zvokuchinja bumbere mutemo hazvifani kubvumidzwa izvo saka zvinofanira kungorambwa chete kuti zviri kubva kupi bumbere mutemo rinokwanisa kuchinjwa hongu asi hazvifaniri kubva kuhurumende iripo ngazvingobva kuvanhu vakawanda vanotaiwa ichi neichi neichi totaura kana ipapo apa vehurumende iripo ichifunga kuti pane zvainoda kuchinja bumbe remutemo ngaitobvira nekure yotaura nyaya yayo kuti tiri kuona kunge pane chakati chakati hamuoni here kuti iyi tingachinja bumbe remutemo kwete kungoti aiwa tatogadzira bill tatobva mumiting yecabinet tida kuchinja ichi nechi aiwa hazvifaniri zvinofanira kuopozwa izvozvo
asika vamadhuku vanhu vakavhota vakapa ZANU-PF masimba iwayo yekuti kana ichida inokwanisa kuwandidza bumbe remutemo nekuti ine yatinoti ya 2/3 majority pachirungu saka pane chakaipa here kuti ishandise masimba ayakapuwa nevanhu vacho kuvandudza bumbiro
hativhotere vanhu kuti vachinje mitemo yedu tinovhotera vanhu kuti vatitungamirire
nca iri mupollard umu inyaya yamuchasimudzawo here kuna vamunangagwa pamunozosangana navo
even mangwana chaiwo musi wa22 December tichasangana napresident vamunangagwa nevamwe vepollard panzvimbo yakatonaka zvayo kufamba kwavo nodo kune meeting inoda kuitwa ikoko ini muchataura izvozvezvo and nyaya iyo icharamba iri mukati mepollard kana vakasashandisa pollard kuti vabvume zvakadaro izvozvo kuti vachinje direction yavakuita panyaya yakadaro isu senca tinenge tava kutariswawo kuona kuti saka zviri kubatsira chinhu here zvepollard kana pollard isingakwanisi kuita mukana wekuti vanhu vataure pfungwa dzavanenge vachida
mutungamiri wenational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Maduku vachitaura vari parunare muHarare sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo gurukota rezvemitemo vaziyambi ziyambi
mashoko avo varashika zvinoitika ndezvekuti vatongi vanoona zvimhingamupinyu zvinenge zvichiitika maringe nemutemo unenge uripo vogara pasi voti saka tingaita sei kuti zvifambe zvakanaka zvireruke kuti nyika ifambe vobva vataura kuti ko tikadai zvingaite sei vowirirana sezvatakaita kuti takawirirana tikaona kuti constitution ino painoda kugadzirwa kana tadaro tobva tanogadzira zvatiri kuda kuti zvinge zvichivandudzwa tobva tazviendesa zvakare kudare redu toti izvi ndo zvatagadzira maringe nematauriro atakaita nguva dziya patakanga tiine maprinciples ekuvandudza constitution yacho tapedza izvozvo kana zvabvumwa tobva tazviindisa kuparamendi kuti tigazetai for 90 days vanhu vange vachiita familiar nezvatiri kufunga so that vanotipa feedback yavo kuti vanozvida here kana kuti kwete saka ndinokashamara zvikuru kana ndichinzwa kune vanhu vanoti zvatakaita hazvisiri izvo nekuti ndo hwaro hwacho hunofanirwa kuitwa kuti tisvike pachona sekuti tizonzwa vanhu kuti vanoda here zvatiri kuti zviri kukanganisa basa rekuti zvinhu zvifambe zvakanaka
ko vamwe vari kuti honorable munenge mati kurumidzei kutanga kuisa zvigamba pabumbiro remitemo iyi
mutemo unogadzirwa kuti ubatsire kuti zvinhu zvifambe zvakanaka nyika itongeke zvakanaka kana mukagadzira mutemo mukabva maona kuti mangwana acho kuti mafungiro atakaita apa handiwo haumiriri kuti vanhu vatambure stereki kuti ugadzire zvinhu zvawaona kuti zvakashata hatisi vana mwari vanoita zvinhu zviri pefekti
gurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vachitaura vari parunare vari kwazvimba Botswana inoti ichaita musengabere zvarwa zveZimbabwe zviri muupotere munyika iyi kana zvikasanyoresa kuti zvidzoserwe kumusha musi wa31 zvita usati wapfuura shingirai madondo anoti panyaya inotevera
asi urongo wobotswana huri kusoropodzwa nenyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu pamwe nevapoteri avo vanoti vakatiza mhirijonga nekumbunyikidzwa munyika nenhengo dzebato rinotonga rezanupf mudzidzisi wemitemo pahaboroni university college of law and professional studies vachaos kungwengwe Wanoti dano iri rinoratidza kuti hurumende yeBotswana hairemekedzi zvisungo zvakaitwa nesangano remubatanidzwa wenyika dzepasi rose reUnited Nations.
Because kana uri wakasaina kuti we are member of this treaty or convention, unoto wakasungirwa kuti itevedzere zvokuti United Nations inofanira kutokusunga kumanikidza kuti ufollowe. Haisisiri optional kana uri a signatory. You must follow it. That's my international law standards here.
Sangano rinochengetedza kodzero dzevapoteri pasi rose re United Nations High Commission for Refugees kana kuti UNHCR rakasunga kuti hakuna nyika inofanira kumanikidza kudzosera vapoteri kwavakatiza kana paine kuratidza kuti upenyu hwavo huri munjodzi nokuda kwezvematongerwo enyika kana chii zvacho. Chisungo ichi chakaitwa musi wa23 Nyamavhuvhu 1977 chichitsigira chimwe chisungo cheUnited Nations Convention chakaitwa muna 1951. Imwe nyanzvi munyaya dzekodzero dzevapoteri uye vachidzidzisa mutemo paUniversity of Botswana vatakuudzwa matambo vashoropodza danho reBotswana vachiti vapoteri ava vanogona kukwidza nyaya kumatare edzimhosva vachipikisa zviri kuitwa neBotswana.
Pane vamwe vanhu vatori mapolitical refugees vakatovanda imomo muduku and they deserve to be protected. Kuti vaendese nyaya iyoyo kumagweta ndizvo zvinotoisa kuti zvinhu zvibudirire. Vanhu vane kodzero chekuchengetwa nehurumende inge vari chigara munyika yachona.
Mukokeri wesangano remubatanidzwa mapato anorwira kodzero dzevashandi muBotswana reBotswana Federation of Trade Unions kana kuti BFTU vagadzani imhosva vanoti hurumende yeBotswana yatora danho iri isina kutsanangurira veruzhinji kuti yakaongorora here mamiriro ezvinhu muZimbabwe kana kuti kwete.
Our government is problematic.
Dambudziko rine hurumende yedu yeBotswana ndeye kuitira zvinhu muchiwandi. Kana painenge yaita zvakanaka zvinonetsa kuti zvinzi yaita zvakanaka. Nokuda kwekuti umbowo unoratidza kuti ongororo yakaitwa hauna kubviswa muruzhinji. Zvinhu zvinogona kunakira ruzhinji asi kune vamwe vanenge vasina kumirirwa zvakanaka nezvinhu munyika.
Mutauriri wavari muupoteri muBotswana vaBeki Mpiro Weza vaudza Studio 7 kuti hurumende yeBotswana haizi kuda kuteerera nhunha dzeavo vakatiza mhirizhonga yakaitika munyika mushure mesarudzo yemutungamiri wenyika yakadzokororwa muna 2008.
Kana vachidhipota vanodhipota, but tinoda kuti nyika dzese dzizive kuti kune vanhu vadhipota vasati vada kudzoke, because vari kuda kuti nyaya dzavo ngadzikliwe. Tinoda kuti makesi dzevanhu akliwe. Security yevanhu ngaive security, international security, riri kubva kwese kwese, kwete Botswana negovernment yeZimbabwe. Ivo vari kubvumirana zvavo zvoushamari chete.
Vapoteri vari muBotswana vazhinji vakatiza kuZimbabwe muna 2008 vazhinji vavo vachiti vatsigirwe MDC vakatiza misha yavo mushure mekuurayirwa hama dzavo mumhirizhonga yakaitika mugore iri. Mukuru anoona nezvekuchengetedzwa kwevapoteri muhurumende yeBotswana amai Gloria Letsage vanoti Botswana iri kuita urongwa uhwu zviri pamutemo asi varamba kutsanangura kuti sei vachidaro. Asi Botswana inoti mupoteri anenge asina kuzvipira kudzokera ega kumusha kwangu panopera gore rino anozoita zvokumanikidzwa kudzoserwa kuZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndimi Shingirai Madondo.
Iko zvino yasvika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganyauye weStudio 7.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganyauye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network. Mungatitsananguriro kuti sangano renyu ranga riri kubata mabasa api ekubatsira vasikana vechidiki gore rino.
Gorere neiri isizvo sesangano redu reTimo Students Network nyaya dzanga dzakati one day ndinoona nsemamiriro yakaita kunze zvinhu zvanga zvakati ome munyika yedu yeZimbabwe. Zvinorezvo kuti vana vasikana vazhinji vanga vachisangana nekushungurudzika kwakanyanya kuzhinji kumbunyikidzwa panyaya dzepabonde ndo nyaya dzatakatinyanya kusangana nadzo nguva ino ende tanga tichisangana nevana vazhinji vanga vachineseka zvizhinji mumakoridhi epamusoro ende uyezve nenyaya yekushayikwa kwechikafu uyezve tinoona kuti kori chedu akakurumidza kuvhara nenyaya idzodzo dzandataura dzekuti chikafu chakachomeka uyezve vanga vadzidzi vedzidzo yepamusoro vechisikana uyeze vose nevakomana vanga vachaya chokudya izvozvo.
Takatarisa gore rinouya ndezvipi zvamungada kuona sesangano renyu Female Students Network muchishanda muchiita mukuedza kurandudza upenyu hwevanasikana nyanya.
Gore ra 2020 tine shuwiro yekuti zvinhu zvichashanduka ende uyezve basa redu richavandudzwa zvizhinji nekuti zvino gore rino zvanani tichitanga tichiita zvizhinji tanga tichiedza kunyatso kusvika pamidzi kuti tichakurudza kuti dambudziko riri kubva nechepapi uyezve tichiisa maringe yekuti tingazvigadzirisa sei dambudziko iri ende ndichireva kuti gore rino ndiri kufara kuti takakwanisa kuita pachirungu inonzi strategic plan review ndichireva kuti takaisa zvose izvozvo zvatinogona kushanda nazvo mugore ra 2020 panzvimbo kuti tione kuti tigadzirise dambudziko iri zvizhinji zvakasangana nekushungurudzwa tiri kuona sekuti gore rinoya tinenge taane mutemo unonzi national sexual harassment policy kana kuti mro uchabata iwo vanombunikidza vana ava vaperpetrators saka tiri kuona sekuti gore rinoya tine tarisiro yezvakanaka kuti aiwa tichange taane mitemo tichisimbisa mitemo inoita kuti vana vechisikana vadzidzi vechisikana vawanike vachichengetedzwa uyezve bata redu iroro rekukurudzira vanasikana kuti kunyange munyika yakatarisana nezvakaoma kudai ivo vangakwanisa sei kuenderera mberi nedzidzo yavo uyezve vachikwanisa kuenderera zvakanaka neupenyu vachikwanisa zvakare kuita overcome kana kuti kuona kuti vangakunda sei matambudziko atakatarisana nawo nenyaya yekuzvibata nenyaya yekungoonawo kuti aiwa chikoro chedu makore mana chiri tiripo asi zviri kunoita zvakati wandei ngatingoshingai vana uyezve tichikwanisa kuti alog ehurumende yezimbabwe ikwanise kuunza anonzi magrant hwenyaya yatiri kutaura pari zvino asi ndinoona sekuti ii pachikuva ichocho pachiri pakati omei nekuti mitemo yakaiswa ipapo ishakati omei nekuti tiri kuti aiwa ngavachipiwa magrant vakwanise kuwanika vachibatsirikana pavanenge vachidzidza.
Vanenge vachida kunzwa nezviri kuita sangano renyu kana kubatsirwawo nesangano renyu vanokuona ikupi?
Isu iye zvino tiri pamaofisi zvedu anowanikwa panet one good fist flow kwakanzi iko Majete selegal practitioner shanda pamwe chete navo magweta ivavo ndopatiri kuwanika uyezve nhamba dzenhare vakasununguka vanotifonera pa 0775054755 nhamba yakare iyoyo ine WhatsApp nhamba zvinoreva kuti aiwa munogona kutiisira henyu meseji panhamba idzodzo tigokurukura maringe nezvose zviri vechisangana nevanasikana uyezve nevana vakomana izvino takuda kubata zvine vana vakomana vanenge vachineseka. Facebook tinayo ii apo ndopamuchaona muchazvionera mega ipapo Facebook yedu inoti iyo Female Students Network Trust vakaona paine logo iroro ndo Facebook page yedu munotibata pawebsite iyo inoti www.femalestudentsnetwork.org.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai muzvare Evanice Munando vesangano reFemale Students Network kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Aiwa, tinotenda zvikuru Mavelasa. Iko zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhu muupenyu hwavo kana kuti our lives, icho tinopakurirwa naJonga Kandemiri.
Tinogamuchira nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa nezvematambudziko anonzi ari kusangana nevanhu mukurarama umo. Umo vanotengesa zvinhu vari kunzi vari kuramba kutambira mari dzendarama kana makoini mumabhizinesi avanenge vachiita. Izvo zvaita kuti tibatewo mukuru wesangano revanorarama nekutengesera migwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, VSET, vaSamuel Wadzai. Tougamuchirai nemufaro muchirongwa chedu, vaWadzai.
Tinotenda nemukana wamati pao.
vaWadzai, tiri kunzwa matambudziko akasiyana-siyana, zvikuru munyaya dzemari. Kunonzi vamwe vari kuramba kutambira mari dzemasendi kana dzemasirivha, macoins nezvimwe zvakadaro. Zvii zviri kuitika? Muri kurarama sei?
Chokwadi chiripo mukoma ndechekuti zvinhu zviri kugosha, zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika ende nyaya yamuri kutaura yekurambwa kwemari ingori cherechedzo yekuoma kwaita zvinhu munyika. Hakusi kuti tiri kungoramba mari idzi panjeke pekuda kungoomesera vatengi, aiwa, inhau yokuti sezvatagara tichitaura mari iyi haisina value. Mari idzi hadzisi kukwanisika kuti tinge tichidzibata nouwandu hwadzo. Munoziva vamatengesa vamwe vanoita mamwe mamemba zedu vane vachifamba kubva papoint A point B vachitengesa vachienda mberi. Vamwe vakutofosoredzwa kufamba vaita senge vakabata masaga chavo chavo emari yemakoi. Ende izvi hazvisi kuti paconvenience pakuita mabhizinesi edu. Saka isu tiri kukurudzira maauthorities kuti aiwazve chiuyai mutipe mari dzinoita kuti tikwanise kutreda mune zvakanaka, tikwanise kutreda tichifamba from point A from point B tichishandisa mari dzisingatiremeri uyezve dzisingatipe mutoro wokuita na bhizinesi. So that atirambe tichiita senge tiri kuita inconvenience macustomers edu anotitigira anoita kuti tirambe tichirarama.
Asi kuwanikwa kwemari dzendarama idzi masendi iwaya kana macoin, asi zvinotorerusa here mashandiro enyu kuti mune muchiwana mari dzechenji?
Zvakafanana nekuti 25 cents pari zvino mukoma dzonga hapana chaichatenga. Dhora chairi chairi hatichakwani kukwira kombi kubva kumufakose kana kuwaifiri dzipinda mutown. Harichina value yarichaedha. Saka imari yokuti une wakangoita chishumbu wakaisa muhomwe yako asi isina chainokupa in terms of kutenga kana kukwanisa kutreda kuita business. Of course pachenji tinobvumirana, asi tikatarisa panyaya dzevalue mari idzodzodzo hadzisina uremu hwadzinahwo hwatanga tichiziva panguva yapfuura. Saka tiri kuti aiwa vakakwidza madenominations aemanotes vakasvikawo kana kuna ma20 kuna ma50 still change inenge ichingowanikwa muma$5 iwawo nema$2. But ma20 cents ma10 cents ma5 cents haachanyanyi kushanda kana chitaura zviri pagraund chaizvo chaizvo.
Tiri kuonawo kuti matarisa anezororo rekisimusi muri kuonawo bhizinesi renyu pane chiri kushanduka here?
Aiwa zvinhu zvakaoma mukoma ndochokwadi, mari hakuna, vanhu vari kutambura. Izvezvi tikatarisa nenhau yei yekuti boka reRBZ ranga rati mari yajekerere yawanikwa mumabhengi vawedzera mari, asi tikatarisa chokwadi chiripo ndechekuti vanhu vari kuswera vari mumaqu vachitsvaga ma$300. But pane dzimwe dzenguva haitombobudisi $300, vari kuda ma$100, asi ndatombokwani zvinhu zvinenge zvichida kutengwa nevabereki. Izvozvo zviri kuti ikanganisawo isusu pamabhizinesi edu, nokuti matengerwo aimboitwa nguva yekrisimusi yakaita sezvizvi yakundosvika yakasiyana nemakore ano, nokuti hakuna mari, vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo dziri mumabhengi. Chero vakadziwana futi mari dzacho ishoma hadzisi kukwana. Saka haiwa chokwadi chiripo ndechekuti zvinhu zvakaoma. Tinongokurudzira ivo vari kutonga ava kuti aiwa uyeisai misoro pamwe mugadzirise zvinhu vana vezimbabwe vatambura.
Maita basa wawadzai, tokutendai zvikuru. Manga makateerera kumukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparura mashoko ezuva rekubatana kana kuti Unity Day iro riri kucherechedzwa mangwana, vachikurudzira kuti vanenge vakundwa musarudzo vazvitambire kuti nyika ifambire mberi. Asi mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vanoti havatenderane nemaonero avamunangagwa panyaya yesarudzo, vachiti kazhinji dzinenge dzabirirwa zvinozokonzera mapishapisha. Nyanzvi munyaya dzemutemo muzvinafundo Love Momadhuku voshora zvikuru danho rehurumende rekuda kuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina ndotungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.